Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Monday, May the 7th, 2018. I'm Tungamili Nkomo.
And I am Tanono Kawande.
Tonight, we are talking about candidate selection, a.k.a. primaries, by different political parties ahead of national elections only 100 days or so away.
Let's get connected on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can call us directly on that number. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you right back. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also live on our websites, voashona.com, voandebele.com, and voazimbabwe.com.
The 2018 election season is in full swing, and all contesting parties are pulling out all the stops in preparation. The stakes are very, very high, and no serious political party is taking any chances. But as the selection of candidates unfolds, especially in the ruling ZANU-PF, internal tensions have become the order of the day. The MDCT, too. Charges of electoral fraud, manipulation and violence have forced the ZANU-PF to rerun its primaries in about 20 constituencies.
And on its part, the MDCT, led by Advocate Nelson Chamisa, says it will hold its primaries starting on Thursday through Sunday. But the party's chairman, Mr. Morgan Komichi, told reporters today that they are encouraging dialogue among rival candidates to build consensus around a single candidate. Several other political players are also engaged in the primary selection process. The most interesting question is, will the MDCT formations or any other contesting players rise above the chaos that Zimbabwe witnessed with ZANU-PF primaries last week? Let's talk.
Lee Chonanjani Sapole Zimbabwe ikutivana kuhlelo Live Talk. Namhlanje sikhuluma ngendaba yama primaries. Ama primaries phela esingathi lokhetho olwenziwa ngamabandla achiyeneyo ekhetha abantu abazawamela kukhetho lwelizwe ama national elections azakwenziwa kumalanga alikhulu oso alandelayo less than 100 days away. Sike sabona ibandla le ZANU-PF lisenza awalo ama primaries kuma viki amabili edluleyo kube le chaos kulawo ma elections, kube le ngxaba ngxoza kulolo khetho okubangela ukuthi abantu abaningi ikakhulu iziphathamandla zaleli bandla zinqotshwe. Ngakho ezinye zazo zalile ukwamukela impumela okwenze leli bandla lathi luzaphindwa kwezinye isigaba ezifika phose amachumi amabili esingathi 17. Omunye oyale ukwamukela impumela ngomcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Christopher Mutswangwa. Injalo iphepha engiliphetheyo lapha i-list eyama-constituencies lapho ama-primaries ezanu la azaphindwa njalo. Ikhona i-Norton lapho kuzancintisa khona njalo ubaba uMtswangwa. Ubekhalakhala njengabanye kuZANU-PF abaningi besithi kube lokuqilibezela kusetshenziswe amapholisa kanti bekulodlakela lokuqilibezela okunengi. Yilo-ke udaba esingalo namhlanje. Amanye amabandla lawo, i-MDCT ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa, ithi izaqala ngolwesine ukwenza ukhetho lwayo lwama-primaries. Kodwa kukhona kwezinye indawo lapho esesikwazi khona ukuthi ubani uzancintisana lobani. Kodwa leli bandla lithi lizaqala-ke ngolwesine, lizaphuma ngokusemthethweni selisazisa ukubana uzibani sencintisana lozibani. Ama-primaries lawo azaqhutshwa-ke from Thursday kusiya nge-weekend khonapho. Yiko-ke okuza kwenzakala ku MDCT ka baba uChamisa ngakho lunye hlangothi amanye amabandla lawo ayaqhubeka ngokufanayo ikhetha abazawamela kulolu khetho ubaba u Obed Gudu oyise ongumsekeli kamkhokheli welinye lamacele MDCT elikhokhelwa ngudokotela Thokozani Khuphe. Siza kuba la siza kukhuluma la kusikhatshana esilandelayo esichasisela ukubana labo njengebandla bazawaqhuba nini awabo ama-primaries. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje mnumzana Wande.
Yeah, nasi inonakidza zvikuru tikatarisa zvakaitika svodorapera rema primaries muzanu PF. Mapato mazhinji ari kuda kuitawo maprimaries kuitira kuti vanhu vasununguke nokuti vazhinji vanga vachikomplaina kuti mashef vakuru vakuru vemapoka ano ezvematongero enyika vanomanikidzira vanhu vavo pavanhu. Saka iko zvinezvi yava nyaya yekungoti vanhu ngavazvisarudzire munhu wavanoda kuti agozokwikwidza neumwe werimwe bato. Saka zvakaitikawo muzanu PF makazvinzwa makazviona. Pakaita mhirizhonga yakakura yakawanda, vamwe vachisungwa, mamwe maelections achinzi akanzerewa anofanira kuitwazve panyowani. Ndo zvavakamirira zvavari kuita iko zvine zvinyangwe avo vasati vataura kuti vachatangidza patsva rini sarudzo iyoyi munzvimbo dzakarambiwa nevanhu kuti hazvina kufamba zvakanaka. Saka ndo zvatoda kutarisa nhasi kuti tione kuti sarudzo iyi inotanga yaitwa kusati kwaitwa sarudzo huru iri kufamba sei, yakanaka papi, chii chinonetsa. Ndo zvimwe zvatinge tichida kuona. Zvakandotanga zvesarudzo asi sarudzo huru iri kuvayo mwedzi miviri kuda iri kutevera tichabudziwa kuti ichivati warini. Asi pari zvino mapato ezvematongero enyika pari kutsvaga vanhu vavo vachazokwikwidza musarudzo dziri kuuya. Asi chimwe chinonetsa nechokuti munoona kuti vanhu vanenge vachikwikwidzana, pozoita zvehasha, pozoita zvokurovana, vamwe vachiridza pfuti, vamwe vachidini. Saka tinge zvida kutarisa zvinhu zvese izvozvo kuti zvine nzvimbo here musarudzo dzatakatarisana nadzo. MDC haisati yatangidza yavatamisa, haisati yatangidza kuita masarudzo maprimaries, vari kutangidza nomusi wechina svondo rino iri. Vachaita maprimaries ava kusvika nesvondo. Tichazivawo kuti vachakwikwidza mumatunhu apinde vanani, tichange tichingo tichitaurirana zvekare kana nazvo zvapfuura. So ndonyaya yatiinayo nhasi. Tinoimba kuti muchatibatsira nezvamunofunga pane zvamakaona nezvamunotarisira. Yes, ngomo.
And just to get our listeners up to speed about the ZANU-PF reruns, this is where they will be conducted. In Harare, basically it's 1, 2, 3, 4, 5 provinces with Harare. There'll be a rerun in Harare South, Glenview South, and Wata Senatorial Constituency. Then in Mashonaland Central, there's Shamva North, Shamva South, and Mazoe West. In Mashonaland East, we have Norton, we have Chegutu East, Chegutu West, Zvimba North, Zvimba South, Chinoy Central, and Makonde. In Midlands, we have Shirugwi, and in Masuingo, we have Gutu East, Manicaland, Chipinga Central, and Buhera. Iko ke lapho kulezo sigaba lapho kuza kwenziwa njalo ama primaries awebandla lezanu PF. Ngemva kokuba kubele mbiko yokuqilibezela ukudlelezela okukhulu yobegoqela ukwethuselwa kwabantu eganye lodlakela nje i-violence. And let's dive in with our first guest. And that's Obed Gudu, the vice president of the MDCT formation led by Dr. Thokozani Khuphe. Mr. Gudu, good evening and welcome.
Good evening, Gibbs. Good evening, listeners. Thank you for having me, Sizonge.
Okay, Gibbs is my brother, Mr. Gudu. I'm Tungamili Nkomo. Nevertheless, it's okay. Let's jump in. Many political parties are in this candidate selection process, but we haven't seen much from your party. Where do you stand? Where will you? When will you start conducting primaries?
Oh, okay, Dungamile, sorry, let me start by apologizing. You know, your voice that gives voice. They sound so similar, man.
That's okay, apology accepted.
I'm sorry about that. Anyway, a very good question. Let me just go straight into answering your question. We have already started a consultative process of, identifying our candidates for both parliament and local government. Parliament, as you know, we have a bicameral system of parliament in this country. So we have the National Assembly and we also have the House of Senate, more commonly known as the upper house. So as I'm talking right now, we have got our teams all over the country. We have the teams that are being led by our national chairperson, Honorable Abed Migo Bebe. We've also, as you know, the Honorable Member of Parliament for Ngai South. So they are busy together with the organizing department. We have the National Organizing Secretary, a young and vibrant and vibrant politician, Yvonne Sarurwa, duly assisted by Alfred Ngode. They are busy working under the supervision of National Chair Abed Migo Bebe to identify, prospective candidates. In fact, I can, although it's not within my domain, but I can actually disclose to listeners that we already have almost done with identifying the prospective candidates throughout the country. And on Saturday, when we are going to officially launch our manifesto. In fact, let me also take this opportunity to advise listeners, to advise Zimbabweans, that the MDCT, led by Honorable Dr. Tokozani Kupe, we are going to launch our manifesto on Saturday, and they should look out to one of the most exciting manifestos ever presented in Zimbabwe. So just hold your breath for Saturday when we launch our manifesto for election 2018. And we are also going to be also having an opportunity to present quite a big chunk of the list of our candidates for both parliament and local government. But as I'm talking to you now, we have got teams on the ground who are busy. You know, obviously, the process we are engaging in initially is the process of consensus. And after, in the event that consensus doesn't work out, then whoever are interested or competing persons or prospective candidates will then be subjected to a primary election.
Yeah,
we have deliberately adopted the strategy of consensus because, as you know, consensus is a team building exercise. So, as social democrats, we believe that we are comrades, we are Pan Africanists, and that we believe that if you're in the same party. Where we have more than like one candidate, we have like in Harare, I know, for instance, there's been consensus already in 12 of the constituencies. The people who were aspiring to be candidates have come together. Obviously, the supervision of the party elections directorate, whose identity I've already disclosed.
Mr. Guju,
we already have 12 candidates for Harare who we have already been chosen by consensus.
Yeah, Mr. Gudu, muno tikatarisa zvanga zvichitika makore asapfuura ya kuni kubato rakaita seZANU PF nezvakaitika even mazuva mashomanana apfuura varipo vamwe vanonzi vakuru mubato asi vozoenda kuconsensus zvinoramba vozoenda kumaelections zvinoramba asi pati inenge ichida kuti vanhu ivavava vaendere mberi. Kana zvikaitika kubato renyu imimi kuti munhu wamanga muchida chose kuti dena abatsira mubato renyu okundwa moita sei?
Mr. Gutu, musati mapindura ipapo. I'm reading comments from our listeners on Facebook, and many are complaining that there is no sound. So I just wanted to bring that to the attention of our engineers so that they can take care of that. But it's all yours, Mr. Gutu. Pindura enyu mfunzo aba wande.
Right, thank you very much, Ndongamile. Ndandichitini isu sebato rinoda zveconstitutionalism nokuzviremekedza. Nyaya yeconstitutionalism nenyaya yerule of law nenyaya yedemocracy. Kana pane chinhu chetisingafi takaita kuimboza ecandidate pavanhu. Nokuti tinoona kuti dambudziko rokuimboza macandidates ndo dambudziko
Mr. Gutu
rinokonzeresa.
Mr. Gutu, regirati kufonere zvekare, sound haisi kubuda zvakanaka. Regirai kuti tikufonere zvakare manje manje.
All right,
yes.
I tell you.
Okay.
And that's MDCT Vice President Obeti Gutu. Ucingo lwakhe abe radio ngiyabona belisizwa konke okukhulumayo kodwa sesikutelevision lakho phela siyaphuma enkundleni ze internet lapha kubo WhatsApp kubo Facebook kodwa abanengi ababukeleyo ku Facebook bathi uGutu ubengazwakali konke okukhulumayo kaba bekungaphumi. Ngakho sesimfonela kakutsha kodwa ngizwa kuthiwa kulo mlalela ecingweni angazi uyakhuluma uyataura akuthi uyataura wakadi yakho mtereri
muri kutaura gunu here ishongo
hongo
tinotenda ndinotaura ndiri kumasvingo ndoziva mukema ehe apa tiri kuda kungotaura munharaunda yenhauza muri kutaura pamusoro pemaprimary elections aripo ari kushungurudza vanhu iwawawa muri kundinzwa
taura henyu tiko kunzwai
ehe nyaya iripo ndeya vanhu vanenge vari kukara vamwe vari kuda kungoramberavo pavanenge vari vasingadi kubiswa chingwa pamuromo asi zvinenge zviripo ndezvekuti kodzero yemunhu kana kuti yevanhu inofanira kusarudza mavonero omunhu anogona kuva yambusa gwizi Jorodhani. Saka nokuva kwaizvozvo panga pane dzira dzanga dzichisevenzeswa dzatakaona chero isu kuno kumasvingo dzakatishungurudza. Maballot papers akanzi aita mashoma saka akangovhoterwa navanhu vari less than 200. Iko kune vanhu vanogona kusvika kuma 4,000 vamwe vazhinji vese vainda vasisikisakwanisi kuti vamire nokuda kwenzara kuma after 5 mapepa akazotangisa kuuya akazara akawanda. Saka izvozvo zvinhu izvi hatisiri kuzviona kuti nyika ingagona kusumuka kuenderera mberi nechikonzero chokuti vanhu vanofanira kupuwa kodzero yavo uye mavhotsi awa vanenge varipo vakapotawo vachinjana navamwe kana nguva yake ikangozokwana agone kupinzwa nokudiwa navanhu kwete nechisimba kana zveukasha.
Saka zvakazofamba sei pane zvaka
until now tiri kutongonzwa kumwe kuchigadziriswa gadziriswa asi kuno kwedu hakusati kwatombotisunungura nokuti vanhu vazhinji vese vazhinji vakagununa zvikuru zvokuti vazhinji vacho vamwe vototi ha kana zvakadodai tokavira bhora kune rimwe divi kune rimwe gedhe kwataa tisingafaniri kukavira nemhaka yokuti vanhu vazhinji vane vanhu vavanoda but vaya vagara varipo ndo vane problem nokuti havadi kubviswa chingwa pamuromo asi ushemadzoro vanhu vanofanira kungochinjana nokuti marights avanhu ndo vanofanira kushanda kuti vanhu vave vari very free and safe kuti vaite zvavanoona zvinovakwanisa kuvavambusa gwizi Jordan.
Haiwa, tinotenda namashoko enyu baba, tinotenda chaizvo. Mkomo, the gentleman is complaining about the greedy people who, once they get in power or in a certain position, they don't want to leave. But he says that the people must be given the absolute right to choose whoever they want to represent them. So, he's talking about the ploy that was used by some of these big people in the party of delaying the delivery of ballot papers until people got fed up and hungry and left, so that only a few people, he said about 400 people voted out of about more than 4,000 people.
Mm-hmm.
So we see this kind of chicanery still going on in ZANPF.
Ngomlaleli-ke lo obekhuluma esemaswingo khonona nje ngesiphatho sengwenya inqunquthela phela eziphezulu kumabandla atshiyeneyo uthi abaningi babo bafuna ukungena kulezi sikhundla nje ngoba befuna ukugcwalisa izikhwama zabo pam kodwa bengelaye uZulu enhliziyweni. Abasanda sixhuma uhlelo ngolwenu uhlelo Live Talk namhlanje sikhangela ama primaries awebandla awamabandla atshiyeneyo kungaba izanu MDCT ekamamjuru imthwakazi wonke amabandla nje ngoba amabandla atshiyeneyo aphakathi kokukhetha abazawamela kukhetho lwelizwe oluzayo. Siyilo udaba esingalo-ke lamhlanje ababuthamisa abe-MDCT eka babuthamisa sike sakhuluma laye isikhulumeli uMama uThabita Khumalo wathi okwamanje kaba lakho okuningi abangakhuluma ngakho ngoba awabo ama-primaries ayaqala ngolwesine ayephela ngempela viki, and now we have MDCT Vice President of the formation led by Dr. Tokozani Kupe back on the line va Obed Gutu. Vanga vachiri kutsanangura nyayenyu ya mangama vavunze vagutu.
Petse ni nyayenyu vagutu.
Maite anyu komre duande. Nda anjitaura ini udichiti isu sema social democrats. Tichiwa zema pan-africanist. Tichiwa zema nivanore mekeza. Nukukuza the rule of law, runyararo, tolerance, solidarity, nezvimwe zvakadaro. Tinokurudzira zvikuru kuti semusangano tinoita yainonzi consensus, kana tingangoti kuwadzana, kuwirirana, kuti kana pane maprospective candidates varipo in a particular constituency kana ward, tiri kuita process iri kutungamirirwa iyo national chairperson wedu comrade Abednego Bebe, vanova ivo honorable member of parliament for Ngai South, vachishanda na national organizing secretary wedu Chamangwiza Musikana ane zvindi anoziva politics zvebasa, anoitwa iye comrade Yvonne Musarurwa, achibatsirwa nomutevedzeri wake comrade Alfred Nube. Ndo vari kutungamira nyaya idzodzo dzeelections directorate, the chairperson of elections directorate ndiwo chairperson comrade Bebe. Pari zvino ndinofara chaizvo kuzivisa vateereri kuti nyaya yeconsensus yabudirira zvakanyanya zvokuti muno muHarare province Harare province tinoziva kuti tine maconstituents anokwana iwo kuita makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 29 in English, chibatanidza 24 maconstituents ari muHarare ne5 ari muchitungwiza. Nhasi pandapiwa briefing ndanzwa kuti kwatova nemaconstituents anokwana kuita 12, patova koitwa consensus yabudirira. Saka vamwe vari kuenderera mberi zvokuti tatiti patinosvika musi wemugovera apo patinenge tichiita unveil election 2018 manifesto yedu. Imanifesto inonakidza zvikuru, imanifesto ichanakidza vana veZimbabwe. Ndatova negwaro racho ndanditambori kuenenzera nhasi rakagadzirwa nenyanzvi, varume nevakadzi vane njere dzinopinza reza waya chaidzo. Saka gwaro iri richange rine mapeji anokwana iwo kuita 14-15. Handidi kutaura zvakanyanya nezvebharo risati raita officially unveil, asi musi wemugovera tichange tichiita official unveil manifesto yedu. Apo ndo pachazenge pachiprezendwa makadhidhe dzedu kunyanyanyanya vaya vanenge vatosarudzwa necontentus. Vanenge vasara chete kuzoitwa present ndevaya vanezenge vachienda kumaprimary elections.
Okay.
Asi comrade Bebe nechikwata chavo bari kushanda nesimba zvakanyanya kuti consensus ibudirire so that ma primary elections anezeta iwo the exception and not the norm.
Okay, aiwa tatenda chazva kuti moramba muripo tichinodzoka kwamuri bye bye.
Ubekhuluma ke lapho ugudu ukubana vaphezukwalo ukhetho labo baya sebeqalisile uhlelo lokudinga abazabamela kukhetho oluzayo uthi ngomgqibelo khona kulapho abazakwethulela khona uZulu imanifesto yabo. Imanifesto lugwalo oluleziloyiso lulezithembiso zebandla kuZulu. Bayabe bekhuluma ukuthi lingasikhetha nanku esizalenzela khona. Yiyo ke imanifesto leyo iMDC tiga mamuthokozani kuphe izakwethula ke izithembiso zayo kuZulu ngomgqibelo. Joining us now is Mr. Nick Mangwana of ZANU-PF in the UK. Good evening, Mr. Mangwana, and welcome.
Good evening, gentlemen, and thank you for having me.
You are welcome. And Mr. Mangwana, let's dive in straight into the chaos. The past two weeks have not been easy for ZANU-PF. What the hell is going on?
We cannot say it hasn't been easy. Oh, by the way, I want to congratulate Mr. Gutu first. The last time I spoke to him, he was some spokesperson or something. Now he's a vice president. Good things come with 2018, don't they? So congratulations to him. It wouldn't be discourteous for me not to say so.
Oh, definitely.
But, however, going back to your question, no, it hasn't been easy. Like when there's political contestation, especially in a party that is so as robust as ZANU-PF and that has got as many people as ZANU-PF, it hasn't been easy because obviously, as you know, we had some seats which were being contested by something like 22 people. So imagine that race, even if you are doing a sprint. There is never a time when you can race in a 22 lane race unless it's Formula One or something like that. So yeah, obviously it has been breakneck. It has been thrilling. It has been entertaining, but it has also been stressful and distressful to certain candidates.
Mm-hmm. And we see reruns will be held in 17 constituencies. Which include Norton, where some candidates have complained about, vote rigging, manipulation, intimidation, violence. Do we have any guarantee that this time around those kind of anomalies will not be recorded?
The people can only guarantee that things will go well are the people that were doing manipulation, and these are the candidates themselves. So I cannot stand here and guarantee on behalf of another man. I just hope and pray and implore those candidates to behave, because all this, that chicanery or misbehavior, came from primarily candidates. It's not institutional. It's not ZANU-PF which was doing it. It's candidates. It's just like people cheating in an exam. You cannot go to the teacher or to the invigilator and say, can you guarantee that no student will attempt to cheat? Some students will still attempt to cheat. But you will make sure, from an institutional point of view, you put safeguards as much as possible to make sure there is no cheating. So this is what the party can do, and this is what the party has done. It has put in measures in place, and we adjusted a few other things to make sure that the people's will be expressed on the day.
Vamangwana varipo vamwe vari kuti ivo nzvimbo zhinji idzi dziri kudzokororwa kwakanga kwaruza vanhu vakuru vakuru vomubato renyu munoti chiinazvo
kune kwakanonzva pamuchango vamangwana havana kuruzira kwachivi munokumbativa mangwana munhu mudiki muzanu pf Vama mwana tika vapa ma president na ma vice president is number 8 mzano PF. Tika include ma president na ma vice president is number 11 mzano PF. Ndiyo rengi yao mzano PF. Waka rusa. Kune contestant. Kune contestant wa rekoko. Hakusikudu hakuna rerun. Tika tari samu rengi ya mzano PF. Vama chama kuruku kuri contestant wa rekoko. Is junior kuna wama mwana. But hakusikudu contestant. Do you get it? Kune wakawandisa. Waka rusa my elections. Kano akumu shukuru mbiru, temusangana. All over. Hakusi kuzokorowa. Zwakamu iti kata shukuru, awa wakuru kuzokorowa. Kune waka manager kuhuisa ma petitions, awa angari solid. Ukuti yuvanu, atarisa waka suta, shua, papanya, pangatu, gati te rilani. Kwa mtu ya kune wakumu kwa kato uzo, chaiko wano, wakati iyo rilani, ibasiri. Nukuti, uongu, eleche nike sao fumba shakanaka, batu kaita rilani, kajindi kacho, unorowa futi. Do kajindi shunaitika. Nobody will cause the real and couldn't among the candidates a chatter pull out. Vachata, Chata. What to go for a tournament for say I wish of no younger winner. Sakanya would not start with him. My results are not going to change the Sakanya Kunes and that's a big thing. I'm not going to say pop.
Abalaleleyo ubaba umangwana uyakhuluma lapha lilunga lezano PF uyavuma ukuthi hayi impela ukhetho lwabo lwama primaries lube lenxaki lapha lalapha ya okuthi abantu abanengi ibekhala kodwa uthi ngimbuzile kubana ubona umphehlo lo ozayo ukuphindwa kwalo endaweni ezingu 17 esezimenyezelwe ileli bandla kubana ubona eluqhutshwa kuhle yini lolukhetho uthi hayi lokho kusebantwini abaqhuba lolukhetho kubana babona kubana luqhutshwa kakuhle and my briefer question Mr. Mangwana Mr. Mtsongwa is a very cocky person and really his loss was a big embarrassment. We have been getting messages from you know some people in Norton who are vowing, and these are ZANU PF people who are vowing that he will definitely lose the rerun again. I'm not asking you to speculate whether he will win or lose, but what will his second loss mean for him?
I don't think it will mean a lot. If he loses again, then the decision is his. And also, when it comes to his political future, the decision is going to be between him and the president. If the president decides to deploy him in a different way, to deploy him in a different way. But from a party political point of view, Ambassador Mtsangwa is ZANU-PF Secretary for Science and Technology, which position was held by Professor Jonathan Moyo before he was chucked from the party. Now, that's still a very relevant position because, as you know, people are looking for the party manifesto all over online. They can't find it among other things. It means that department is not really pulling. So we would ask Comrade Mtsangwa to start pulling in his department and make sure the party's technology is up to date and that's scratch. So he has got a big role to play within the party. We are moving in an information age where cutting edge technology is needed everywhere, and ZANU-PF is lagging behind a bit.
Komkomwangu Paul Mangwana, vakambengere ivanhu veZANU-PF. Please don't answer that, Mangwana.
Musa enda Mangwana. Musa enda. Tirikudzoka kwamuri manje. Iko zvino tinamukoma Daniel Mamboma. Muripo here pafone apa? Mukoma Mamboma. Ndiripo hangu makadini kwemi.
Nopara
zvangu mese takamirira kunzwa aka fungwa dzenyu nenyaya ya mbonetsa netsa iyi
nyandrufuna pamkoma pasa iyo inovanya ine factionality ndo iku nyanya kutiridza mutangano wezanupiyo nokuti kandi kuti hatingadi kuvanzerana kuti hapana factionality ne even though ikangova hayo vachefu kuti timu imwe asi timu imwe momo mune kuti nhingi unopasira bhora kuna nhingi kana abata bhora ndo zvatiri kuona kana tikatarisa tichiona kuti vanhu vakaruza vazhinji vanhu vetimu yavamunangagwa pachavo saka pai rizani iri kuitwa iyi kwakuda kuzama kuita rialaivhanhu vaya vakaruza vakuda vamwe tikaonawo vashoma vari alaivhi dedu chaikuchamukanyatozitarisa nei saka vakanyanya kudzo itiwe rizani ikoko ndokunhu vanofungidzira kuti makandidati avo ivavo vakaruza angangowana zidapata zvikaitwa vangangogona kubiridzika kana kuti vangangowana zvakata vanhu vamutsangwa
chavamwe
vashoma vakaita sana vamangwana
sei muchiti vakaruza nhaye vamamboma sei muchiti vakaruza vazhinji vacho vanhu vava munangagwa
hatinozoona zvemukoma hatinozviziva misangano yomusangano wedu watinoziva tagara tichicherekedza tiona totogona kuudzai nemamwe makandidhetsi akapinda kuti awa makandidhetsi awa nematauriro avo nemaitiro avo vanhu vanga vatiriko chibata chakaizvo kungoti zvavo vapanyanga saka vana maitiro avangaita ngoti kana mai vako vakafa mainininoanongeva mai kana baba vakafa baba asi onengozva kuti baba vangu chaivo chaivo ndevava ndo zvinenge zvipo tingatozviziva vakata sana vaa zivhu vanhu vanga vatiri alaidi kana kuchipata chava munangagwa zvinhu zvinozikamwa
aiwa tinotenda
nekupinasekuru vangu vakatohwina ipapo sekuru energy mutori goromonzi sekuru vangu vasanzi amai vangu vanhu ndovavanga vari kuchikwatawo chavangagwa ivavo asi vamwe tichivaona kuti haa ava vanyaya yavapo ndeyekungoti pakati warizani pane vamwe vanhu vakaruza vanga vakaruza vari kuna vaviri vatatu vavanganonga vari online vanoteerera zvavanoda ndonyaya inonyanya kushanda mupolitics iyo yekuti patogona kuhwina kandidheti but kandidheti tazoona kumasvingo noti kwedu vabhenge vachiri vapenyu vaigona kumborohwana navajacob chademana at some time but vaizoona kana bharo vaigona kuzonyogwa nomutungamiri wenyika tichiti haa iyoyo chimbomirichero wahwina hako asi toda kuti ava vatidii vatibatsire tikorera sezimisa vedu tagara navo musangano for long time ndo polisi yavachinayo musangano imomo saka haa toziziva hedu mukoma ei kuti zvisaenda kumdg amd tozivaedutinotedzera negwara asi kutoziva ti ndomaishandira vachingoita kubhakari kuti kune kandidheti yavanenge vachida chaizvaizvo saka dzimwe dzenguva muchiona vachita zvokuimposa munhu kuti even though musingamudi ndiye mp wenyu nokuti vanenge vachiva kuti munhu iyeye maprimary anogona kuruza saka mukana iwoyo vanogona saka muchiona tine makandidheti mamwe anenge akaita zvimuendozva nemusangano uyo like ndingakupai semuenzaniso masingo noti mukanyatsokiongorora mahwini igwa yakaitwa zvii muchagona kuona kuti panogona kunge pane chikiribidi chakaitwa zvinhu hazvo zvee zvingazonyatsotaurika pasi zvinhu zvinozikamwa nevanhu vanoanalyza politics vanozviona nekuzviona tiongorora
aiwa tinotenda mukoma Donald
maita basa mukoma
navasanda sixhuma uhlelo ngolwenu uhlelo luhlalo lwe-life talk lamhlanje sikhangela uhlelo lwama-primaries kumabandla atshiyeneyo bekhetha phela ama-candidates azabamela kukhetho lwelizwe olulandelayo oluza kwenziwa yiloba nini kusukela mhlaka-21 ngojulayi kusiyafika ku-21 ngo-Augusta. Sibonile ibandla lezanu-P F lisenza awalo ama-primaries kumaviki amabili edluleyo kodwa bakhala abaningi especially iziphathamandla zaleli bandla ezinqotshiweyo zisithi kaluqhutshwanga ngendlela bebaningi kakhulu abakhalayo kodwa leli bandla lithi hatshi kasi soze silalele yiloba ngubani ama-losers wonke sizaphinda umphehlo sizaluphinda lolu khetho kuma-constituencies angu-17 aqoqela iNorton lapho okulo mcebisi kaBaba uMnangagwa unqotshiweyo ubaba uChristopher Mutsangwa. Timbo dzokera kwamuri vagutu. Can you promise ma supporters ebatorenyi kuti apana chikiribidi chichaitika pamaprimaries pakuselekta kwemacandidates kwatanzwa kuchi kurukurwa nezvako kubato rezanup f
muri kutaurira ndikamini kubato kwedu chikiribidi hachitombofi chakaitwa Nokuti ndambotaura ini kuti tiri kutaura kuti sebato re-social democracy hatidi zveimposition. Chero ini chaiye ndine kwandinoda kumiririra kukaitawo vanokuda. Handingazviti ini nokuti ndiri mukuru mubato ndaakungoti ndipinde ndisina kukwikwidza. Hakuna zvakadaro, ndo zvakauraya Zimbabwe izvozvo. Zvekuimbosa vanhu vanenge vasiri popular munharaunda dzavo. Ndo saka tati tinotanga neconsensus. Consensus chayakanakira ndeyekuti vanhu vanoonesana. Inobatsira kuti kana vanhu vaonesana, most likely or in the majority of cases, consensus inobudirira. Ndo saka tati primary election inozoitwa after consensus yakundikana. It's a very good strategy. Nokuti consensus is some kind of even conflict resolution. Nokuti mune vanhu kana gumi kana magumi navaviri kana gumi navashanu, vose vachitoda kuita MP munzvimbo imwe chete, munopavagarisa pasi moti macomrades, imi muri vagumi navaviri kana gumi navashanu kudaro, chimbogarai pasi muonesane, muona kuti munokwanisa kutaurirana here, muwirirane kuti watingangofunga kuti ane the best chances dzokuhwina munharaunda muno ndiani. You'll be surprised kuti consensus ikaitwa nemazvo neunyanzvi, vanhu vanowirirana. Kana vazokundikana kuwirirana, which will be in the minority of cases, ndopanozonzi ngatishandei kuprimary. Takatoona kuti zvinoshanda izvozvo. Maprimary election edu achiitwa achaitwa nean independent body isina vanhu vanenge vari muchirungu vatingangoti vaya mainterested parties. Ndokunzvimbo kuya kunenge kuchiitwa maprimary elections. Saka ndoni pachiita dambudziko. But what I can assure the listeners, what I can assure Zimbabweans is that we will never ever impose a candidate, no matter whether you sit in the National Standing Committee or the National Executive. You are going to be selected by the people of that constituency or the ward that you want to contest in. And there will be absolutely no imposition.
Mm-hmm. Thank you there, Mr. Gotu.
Pane, pane, Nkobo, pane, vanhu vanyorera kunoku vanotaura zvimwe zvatoda kuti kuda pangwe vamwe vaterera vanzwe. Edmund Dika anoti it's very healthy to have a rerun. It shows that zvichemo zviri kutambirwa nevakuru. Ndinoona greatest strength yavamunangagwa is listening to the people. He has definitely brought a new era. When mistakes are made, they surely should be corrected. Gib Teens anoti the recent ZANU-PF primaries done for the first time without Mugabe show that there were preferred candidates who could not lose. People watched and waited for this moment and they chose whoever they wanted against previously protected ones. And okupesa va Richard Moyo anoti zveshuwa kune kuchema-chema kukuru muZANU-PF zvinorwadza voga kureva kuti ZANU PF yava kuda kudona.
Mm-hmm.
So these are some of the views that are coming from the people.
Ye bayakhuluma abalaleli lizwile lo. Baba uGudu ongumsekeli kaMamakhupe uyathembisa lapho abalandeli abasekeli bebandla lakho kubana akusoze kube lokuqilibezela ukudlelezela esizwe kuphuma ngakubandla leZANU PF. Kora 2:09 yiso isikhathi ngapha eMelika ise kora 2:03 emini enkulu. Vamangwana tsando kwamuri kana tichitarisa the way msangano wauri kukampena nayo muchi you know erect ma posters nema banners everywhere, I think you are beating all other political parties hands down. But whether that will translate to an electoral victory is something else and something completely different. But many people are complaining, as you'd expect, that but where are you getting all this money? Iri kubva kupi mari vamangwana?
number one. Number two, cinema well wishes, like any other party. For example, kune wakato funda, say zimamotika zimakona zipinda zia zia. Kune zotama business mende kusa South Africa ma Zimbabwe, wakati funda. Kune wakafunda ma billboards amuno wana haya, ene publicity acho. Kune wano donate their time and effort. Engage our service providers directly. Kuti, okay, we want to give this to the party. Because RPF is a very broad-based party. In so many members and so many sympathizers and so many supporters within the business communities. Saka, that's where it gets most of its support. So the name of the Political Parties Finance Act, it's all a budget vote from the budget from the fiscus. That no allocate to open up to MDC every time. But because we are a very majority party, so Tinema Susi is a kawande finances. Tinema obvious, but also my investments, Elu, say company. Are you Mamacharu within Mamacharu without outside the country? As well.
Mataura ne zvemutemo we Political Finances Act uyo unorambidza mapato ezvematongero enyika kuti apuwe mari neve kune dzimwe nyika pane mashoko atikwana achibva uko neuko hanzi ZANU-PF mune mari dzamuri kupuwa neshamwari dzenyu kuChina uko kana chiri chokwadi chocho hamuzi kuchikora mutemo here.
Magambo, tonight is a statement. This is a poor man in China. But this doesn't, that's our game. Even more terrorists, my Zimbabweans, my businessmen, my South Africa, my Britain, my Kupino, my Munich. That is it. Because my Zimbabweans, my sympathizers, my members, a party, never own a affiliate, a party, my Zimbabweans. Saka, a panamable to Kana.
Ongo,
Mugamayona, you want each year.
Izvozvo tazvinzwa vamangwana ndanga tichitaura nemashoko though atiri kuona apo neapo because you know they might not be true but people are talking. There are reports out there that ZANU-PF is also getting funding, outside funding, not from Zimbabweans based abroad but from foreign forces. That's what I was talking about.
No, that's what we're talking about. People will talk, but there is no evidence of such. So that's speculation. We can't do anything about speculation. It's like we in ZANU-PF have always said that the opposition is foreign funded, the opposition is Western funded, but we've never got that evidence, isn't it? So that's the same thing. People are also saying ZANU-PF is Chinese funded or whatever state they were coming up with. Nobody can do anything about that. There's no evidence of that. We are telling you where our source of funding is coming from. I'm telling you who is funding this campaign.
Mm-hmm. Ubabu mangwana lapo, uya kupiga ke ukuthi bamukela imali evela phandle kwelizwe. Uthi imali evela phandle kwelizwe abayitholayo ngiyabasekeli bezanu-PF abangosomabhizimusi labasekeli nje baleli bandla abakwele South Africa la kwamanye amazwe. Umthetho we-Political Finances Act awukuvumeli ukubana amabandla kungaba ngelibusayo kumbe amanye aphikisayo kawukuvumeli ukubana amabandla ezombusazwe aphiwe imali engabaphandle kwelizwe esingathi foreign funded. Kodwa kuvumelekile nxa kungabantu beZimbabwe abaphandle abayilethayo leyo mali. Yikho ke okucaciswa ngubaba uMangwana lapho uthi hayi imbiko yokuthi baphiwa imali China as iZANU-PF not true. Kayiqondanga leyo mbiko imali yabo ivela ebantwini beZANU-PF abanye abaseZimbabwe abanye abaphandle kwelizwe emazweni achiyeneyo. Nomzana Wande.
Yeah, ndandakatera muchitaurira vamangwana nenyaya yemari dzinobva kune kunze kwenyika. Icho kwandi chavari kutaura pakuti kana vari zvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika zvichipa mari kumapato ari muZimbabwe, hapana mhosva inenge yaparwa. Asi chamamufanira kutaurira vamangwana zvokuti tinonzwa zvinhu zvakawanda chose, zvimwe hatitaure nekuti isu tinenge tisina kuzvitarisisa kuti tiwane umboo. Nyaya yataurwa naMr Nkomo yekuti zvanzi kune mari dzakawanda chose dzinobva kunze kune dzimwe nyika dzichienda kuZANUPF, idzo dzinouya zvikuru chose, asingoti isusu tenge tichingoti aiwa katisina umboo hwacho, hatisina nguva yekucherechedza kuti tinyatsoona kuti ichokwadi here, hazvisiri zvinhu zvatinotaura. But vamangwana vatitaurira zvakanaka chose kuti izvo zvinonzwikwa. Kana tichinge tazozviburisa hedu tichadzoka kwavari tozoti ko izvo zvava zvipi zve zvino dai
vamangwanandanzwa
mutiseka akati kati aiwa zvamataura tazvinzwa. Saka pari zvino izvi zvinhu zvakamira sei maererano nenyaya dzesarudzo dzatiriona dziri kuitika idzi? Mati imimi vanhu vanotosunga dzibate nekuti anenge aruza wadosara ari ega.
Zvatopera. Because mukatarisa kuti anonzi marirans acho tine state or something like that, macancils akakondeswa. Hakuna rerun. Tine 210 constituencies dzakakondeswa, hakuna marirun. Tine provincial councils akakondeswa, hakuna marirun. Tine harmonized elections kaya. Saka mukaona panobuda 1930, or now 17 rather, constituencies out of so many contested seats in every startup yediki governance yedu ne local government ne governance yedu. Zvinoreva izvo kuti zviri controversial zvishoma, but obviously ndo zvino breaker news kuti kana zvukanzi munharumambo kainenge iri news pane kuti mbwayarumambo nonai. So nokuda kwokudaro kana izvangopfuura zvishomanana izvi, tumudiki twakaitika kuti tukapfuura taakukondinya kukambeini yedu yadai kutanga zvakanaka. Kambeini yedu yagara iri pamberi nemhaka yekuti handiti ndachiti pana pamwe kuna mamwe maconstituency aikondeswa navanhu 22. Mumwe nomumwe iyoyo we22 munhu aitino kambeini achiunganidza masupporters. Masupporters iwayo ndezanup f taakudiwa ndechekuti kumaunganidza pamwe chete navo vachiuya vave vamire kumashure kweuyo atiri kuti ndiye arepresentative weparty, ndo candidate yeparty. Saka tikavaunganidza ivavo, uyana ne 500, uyana ne 1000, uyana nechi, tikavaunganidza ipapo zanup f yatohwina kudhara nokuti takatokambeina kudhara. Asi hazvisi kureva kuti tichavaregai tikuti marari ari kuuya nzira imone.
Ngobabu Nick Mangwana webandla leZANU PF UK uyakhuluma ke ukubana hayi oyanqotshwa kathesi unqotshiwe. Ngilethemba ulalele ubaba uChris Mutswangwa yena othi bamdlelezele bengamphinda umphehlo kuza yangisa kakhulu. And we have 6 minutes left on the clock. Coming to you, Mr. Gudu, as we wrap up, what are your chances in this election? I know every contestant, be it in a running race, in a marathon, in an election, when you go there, you have a positive attitude. When you see that, you see and you know that the odds are really stacked against you. What are your odds in this election?
That's a very good question. And Dungamini, we're actually going to shock the nation. A lot of work is happening underground because we have adopted what we call smart politics. Smart strategy, smart thinking, smart campaign. And our punchline is servant leadership and service. You'll be surprised the amount of groundwork that we have covered throughout the length and the breadth of Zimbabwe, from the Zambezi to the Limpopo, from Tamandai to Malipati. We have teams that are busy campaigning. And we have discovered that the best way to touch people's hearts is to go to their communities, talk to them, hold small meetings with them in their own communities, hear what they say, tell them what we have to offer. I'll use my own example. Only on Saturday, I was in Ward 9, a very urban ward, where there is a farm, Kununzikwa Kamombe. I was pleasantly surprised that we managed to talk to 126 people in that little farm, just a corner of Kamombe Farm, who were so enthusiastic to hear our message, who were so enthusiastic to tell us that they are fully behind the MDCT led by Dr. Thokozani Kuke. And some of them actually came to say, look, here we are, 17 of us here have not been able to register. When I asked them why, they said that we were told that we are aliens. And some said we Takarasa Stupa. And we already put measures in place to have those 17 adults in that farm, come on the farm in Ward 9 in Harare East, to register. So we are actually going to shock the nation. Just wait and see when the results are announced. Mm-hmm. We are going to win no less than 75 parliamentary seats in the National Assembly. There's no doubt about that.
75.
We have come up with a scientific way of campaigning. I prefer to call it retail politics. We go to the communities, talk to them, resonate with them, and there's no better way of campaigning than
retail
politics.
Mm-hmm.
I can assure you.
Thank you there, Mr. Gutu. Vamangwana, nzi ticha mukwatura ina Vamangwana?
What? Good luck. Tinga go ati chivata. 126 yavo people like wachikwe ito pachingo sana moyo. Tichaona drama takakura zvikuru politics segore rino iri. But mukudaro zvedu tichitaura tichirevesa ngatiti chokwadi chiripo nechokudaiwo. ZANU PF ndiyo bato richange richitonga come August, come September. Vamunangagwa ndovanenge vari mukuru wenyika inoyi. Ndochokwadi chaicho. Tichatevera ndechokuti mangani kuvatanga vachivapikisa. Vatange vakawanawo ka 2 seats apo, ka 3 apo, naka 4 apo. Vari kuti nokuti vomu parliament todi kufana kuwana vanhu vanokubvidzawo vanopikisa kuti demokrasi yedu ifambe. Asi utongi hweZANU PF huri pazinda nakuenda ende kusiramba uchienderera mberi.
Thank you there, ubaba Mangwana lapo elizwile ugutu. Uthi bazathola more than 75 izihlalo zedalele parliament. Uthi come rain, come thunder, vaya nqoba kukhetho oluzayo. Kodwa ubaba Nick Mangwana weZANU PF uthi ubafisela inhlanhla obaba ugudu. Kodwa hayi, la uthi njengebandla leZANU PF bayakwazi ukuba na baza nqoba kulolu khetho. And we are at the end, at the precipice of our program. Sesifikile-ke emaphethelweni ohlelo lwalamhlanje. Sithanda ukubonga ke lapho ubaba u-Obert Gutu, ongumsekeli kamama uThokozani Kuphe, ongumkhokeli welinye lamacele MDCT. Lo baba uNick Mangwana, owebandla leZANU PF UK. Engilandi phela sibonge njalo labalaleli bethu abangene kuhlelo bakhuluma eradiyweni kumbe ekade besilalele besibukele njalo enkundleni ye-Facebook. Ngakho sithi thank you, siyabonga kakhulu balaleli bethu. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Ndini tanono kawande, tichakufuwe na yesu kare pale chimwe churongwa, patenge chitari sawo mwemsoro, wenao, watenge chikurukura, tichibazirana, tichiterra, so mlinge mshititaura. Tatenda skuru, until next time, good night and goodbye.